Menyanzvi munyadze zveutano avo vari kuita ongororo yenhomba dzeCovid-19 muzvare Miriam Chemhanza vanoti ichokwadi kuti vanhu vakabayiwa nhomba vane mukana wakakura wekurarama kunyange vakabatwa nechirwere cheCovid-19.
Mavhaksini aya taona kuti mavhaksini akanaka chaizvo, mavhaksini anoshanda. Tinonzwisisa kuti vhaksini kana ukabaiwa vhaksini hazvirevi kuti hauchabatwe nechirwere kana kuti haucharwari nacho, asi zvinoreva kuti kana wavhaksinetwa udzamu hwechirwere mukati kana kuri kuti chakubata hunodzikisirwa, uye kana kuri kuti chakubata zvakare hauzorware zvakanyanyisa semunhu asina kuwana vhaksini.
Mashoko aya atsinirwawo nemumwe chiremba agara achikurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba, Dr. Tinashe Gede. Vanoti mhando yechirwere ichi iri kupararira zvakanyanya munyika yeDelta variant. Inotoda kuti munhu abayiwe nhomba nekuti iri kutora mazuva mashoma chaiwo kuuraya munhu.
Takatarisana nedenda reCovid-19, tinotyira zvakanyanya kuti panotanga kuya nguva yedu yechando, vanhu vanotambira mumba vanenge vari padhuze nepadhuze, saka risk yetransmission inowedzera zvakanyanya. Hope yedu ndeyekuti sezvo takuziva kuti vanhu vakapfeka mamask, vakageza maoko, vakanga vachimaintaina social distance, havanyanyi kutapurirana chirwere, vakazviita izvozvo kunyange kuchitonhora, risk infection inenge iri lower.
Mumwe chiremba Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti havashamisike kuti mhando yeCovid-19 inonzi Delta variant yakauya neukasha nokuti ndomaitiro anoita zvirwere zvese zvedziwa kana kuti mavirus nemabacteria.
Tiri kuona kuti chirwere cheCovid-19 chiri kuita anonzi mamutations. Izvi zvinowanikwa mukurarama kwemavirus. Samo anotibvunza kuti vanhu here vari mulabhu vari kuzviita vachipindurudza mavirus aya kuti abude akadaro kana kuti chii chiri kuitika. Isusu semachiremba tinoti kwete, mutations dzinongoitika. Zvakafanana nemimwe mumurumu, unomasaita umwe mwana anozongobuda akasiya nevamwe ane musikanzwa wakanyanya steroid. Nekufamba kwenguva mwana aya kana karamba chirohwa chidi anokwanisa kuita nini, ndo zvinenge zvichiita virus. Ikaona kuti ndanyaya kuatakwa nemapirits nevanhu, inochinja maitiro ainoita, ndo inonzi mutation.
Vatiwo kuchinja kunoita denda iri nguva nenguva kunopa kuti rinetse kurapa. Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti
chakai nemama properties ari kuita kuti vanhu vakavaccinate vachiri kukwanisa kubatira chirwere cheCovid-19. Asi tiri kuona kuti munhu akavaccinate mukana yake kubatira COVID-19 iyo yeDelta variant mishoma pane uyo asina kuvaccinate. Ndinotori nekapu yandiri kurapa baba namai vakabatira chirwere cheCovid-19, asi mai vakangorwara mazuva maviri vakatopora nokuda kwekuti vengu vakavaccinate, asi baba vacho vakaita mazuva. Naizvezvi tichiri kurapa patova nemore than a week vachirungorwara, vari kurikava zvavo, but zvatitorei nguva yakati rebei.
Mukuru mubazi rinoona nezvekupararira kwezvirwere kana kuti Department of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine
muzvinafundo
Hilda Matarira vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamasiki nekugeza maoko nguva nenguva, uye nekusaungana-ungana nokuti denda iri harisati raparadzwa zvachose. Mhando yeDelta variant iri kupararira zvakanyanyisa muZimbabwe. Yakatangira kuIndia uko yakauraya vanhu vakawanda. Israel zvinonzi nhomba yePfizer iri kushanda nezvikamu 33% kubva muzana kana kuti 39% kudzivirira kubatira chirwere. Asi pavanenge vabatwa nechirwere ichi vakabayiwa nhomba iyi, 77% kubva muzana kana kuti 88% vanonzi havazi kuzorwara zvakaipisisa zvekuda kuzoendeswa kuchipatara. Izvi zviri mumashoko atumirwa nefenyuro yeCNBC nehurumende yenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.